Mutambo wangu wakamirirwa nevatsigiri vezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe zveDynamos neHighlanders wasvika zvekuti mangwana nhandare yeRufaro Stadium iri kutarisirwa kuti ichange yakazara kuti tashu. Veruzhinji vaida kuona kuti mutambo uyu uchapera sei. Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata izvi zviri kufamba nzendo dzakasiyana. Dynamos ichitambura zvikuru apo Highlanders iri kumusorosoro mumakwikwi eKasolaga Premier Soccer League iwaya. Pari zvino Highlanders iri pachinhanho chechitatu nemapoints 14, ukowo Dynamos iri pachinzvimbo chegumi nembiri nemapoints masere chete kubva kumitambo minomwe. Pamusoro pezvo, Dynamos yakatodzinga kare murairidzi wayo wekunze kwenyika vaPaulo George Silva wekuPortugal vachipa Lloyd Mutasa basa. Asi Mutasa wacho ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kutarisira chimwe chinhu kunze kwemukombe sezviri kutaurwa navaEmmanuel Machinya avo vari kubikira mimhanzi yekupemberedza dhimbare.
Ngekuti basa rake nderekuti Dynamos itore championship, hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Mumwe muteveri wenhabvu vaPatrick Musarurwa vanoti mamiriro aya ndiwo achaita kuti mutambo uyu unakidze sezvo pasina chikwata chiruda kukundwa.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Highlanders haisati yakunda Dynamos mumutambo weleague kubvira muna 2006, asi chikwata ichi chiri kubvira moto. Vatambi vakaita saNox Mutizwa, Bruce Kangwa, Simon Mnawa, Ralph Matema naOnest Moyo vachibhebha zvokuti kune vakawanda vari kuti iko zvino Dynamos inorara muleague. Muteveri wechikwata ichi vaRichard Makusha vanoti zvakaitika gore rapera apo Dynamos yakarohwa kaviri mumitambo yemikombe zvichadzokororwa, vachiwedzera ivo kuti mumusha medhimbare pari zvino muri kundengendeka izvo zviri kurovesa chikwata ichi.
Changu uri mutambo wakaoma, asi ndiwa yasiiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time, because kukembe kwavo ndiri kuona kuine stability, but kudhimbare uku kunenge kune tunyanya tukungobuda buda, saka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi Dynamos inozivikanwa zvikuru nekumuka chibhebhenenga apo inotamba nezvikwata zvine mukurumbira panguva iyo vanenge vasiri kutamba zvakanaka. Dynamos haina kutenga vatambi vatsva vakawanda gore rino zvekuti iri kutarisira ivavo vemazuva ese vakaita saOcean Mushure, Rodrick Mutuma, Farai Mpasiri, Masimba Mambare naElisha Muroiwa kuti varove Highlanders nekubva pachinhano chavari pari zvino. Muongorori wezvemutambo vaIvan Ngwere vanoti mutambo uyu uchange wakaoma zvinotyisa, asi pakugumisira Dynamos ndiyo inobudirira.
Mutambo weHighlanders neDynamos wakatiomei, but Dynamos inenge ingangowina.
Mutsigiri weDynamos vaIgnatius Changamire vari kutokoka vatsigiri vedhimbare vese kuti vauye kuRufaro Stadium, uko vari kuti dhimbare iri kunokunda zvine mutsindo.
Dynamos inohwina ende tirohwina chete. We are going to win. Dhimbare fans, oh, Dhimbare fans say we are going to win.
Highlanders ikakunda inokwidza kuenda pachinhano chechipiri patafura yePremier Soccer League pamusoro peCape United, asi iri pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum. Dynamos iwo ikabudirira inofamba kusvika pachinhano chesere mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu iri. Zvikwata izvi zvikaita mangange zvinoramba zviri pazviri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.